Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Zvakare manheru anhasi kuri mutsi wechina chikumi 17 2021, makateerera kustudio 7 nepfinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Dr. Makwanisa Kovanesu, mchirongwa chedu chanasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, nishitepenyura ndiri kumba, senzire kuzvidzivirira kuchirwere cha COVID-19, nichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanasi.
Tine kurongwa zvikuru kunzwa kurasikirwa mufundisi weCatholic Church, Father Emmanuel Ribeiro. Vanga vachizikamwa zvikuru nechipo chavo chikuru chekuimba, asi angari munhu anogona kushanda nemasangano akasiyana-siyana.
Vanhu vakawanda votaura pamusoro paFather Emmanuel Francis Ribeiro avashaya nhasi. Mukuru wechitungwiza Residence Trust muzvare Alice Kuvea vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuti vaite zvemhirizhonga. Vakava mutungamiri weZambia wekutanga muna 1964 vaKenneth Kaunda vashaya nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vata vane mukurumbira mukereke Roman Catholic Church, Father Emmanuel Francis Ribeiro, vashaya nhasi mambakwedza pachipatara cheSt Anne's muHarare. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe akashanda naFather Ribeiro, Father Fidelis Mukonori, vati varasikirwa neshamwari yepamoyo asi yazorora semunhu akaita mabasa makuru anosanganisira kushandisa chipo chavo chekuimba kubatanidza vanhu.
Munhu akanga akagara vane chipo chokuimba, dzimwe dzavo dzairai enda chivanhu zvokuti
Father Mukonori vati rimwe basa guru rakaitwa naFather Ribeiro nderekuyamura vanhu vaive mumajeri vainge vasungirwa nyaya dzezvematongerwo enyika.
Vakaona vanhu vakawanda
Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vati vatendi munyika varasikirwa nemufundisi mukuru uyo aigona kushanda nemasangano akasiyana-siyana.
Tine urombo zvikuru kunzwa kurasikirwa mufundisi weCatholic Church, Father Emmanuel Ribeiro. Vanga vachizikamwa zvikuru nechipo chavo chikuru chekuimba, asi angari munhu anogona kushanda nemasangano akasiyana-siyana.
Mutungamiri wechechi yeDivine Destiny, Bishop Anselmo Magaya, vati rufu rwaFather Ribeiro runopa mutendi mukana wekucherechedza mabasa makuru avakaita, zvikuru munyaya dzezvinyorwa zvinodzidzisa mararamiro evanhu akanaka.
Rufu rwavo runotipa mukana wokucherechedza mabasa makuru avakaitawo panyika pano, zvikuru sei nyaya dzezvinyorwa. Vakanyorawo mabhuku aidzidzisa mararamiro evanhu, sekuzva kwatinoita kuti chinangwa cheliturgy kana kuti chinangwa chezvinyorwa chiripo pakubatsira vanhu kuti vagare magariro zvakanaka munharaunda dzavanenge vachigara. Saka pane zvinyorwa zvatinorangarira zvakanyorwawo na Father Ribeiro.
Munyazo matongero wenyika Father Ribeiro vakayamura vaimbo vemutungamiri wenyika Mushakabo Robert Mugabe na Edgar Tekere kuyambuka kuenda ku Mozambique uye vakapa pekugara vamugabe na vaInos Ngala apo vainge vaburiswa mujeri mushure nekupedza makore 12 muna 1975. Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaniki mangwana vazivisa padende mutande ravo reTwitter kuti Father Ribeiro vashaya mangwana neanhasi. Father Ribeiro vakazvarwa kuChivhu mugore ra1935 uye vakadzidza pakutama mission ndokunodzidzira kuve mudzidzisi paGweru Teachers College. Vakazonodzidzira basa rehufundisi pachishawasha ndokuenda kuAmerica uko vakanoita zvidzidzo zvepamusoro-soro paBlooming College of Music. Father Ribeiro avakanyora mimanzi yechitendero cheRoman Catholic inosvika 11 vakagadzwa kuve mufundisi musi wa13 zvita mugore ra1964 ndokushandira nzvimbo dzinosanganisira Mondoro, Highfield, Marare pamwe nekumajeri uko vakasangana nekuzivana nevezvematongerwo enyika vaive vakasungwa. Hapana zvati zvaziviswa nekereke Roman Catholic nezvekuradzikwa kwavo. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika nezuro. Zvasiya vanhu vafa kubva kuchirwere ichi zvachatanga kupararira vave chiuru chimwe chete nemazana matanhatu nemakumi mana kana kuti 1614. Vanhu mazana maviri nemakumi matatu nevasere kana kuti 238 vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Izvo zvakasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru makumi mana nemazana mashanu nemakumi mashanu nevatanhatu kana kuti 40,556. Vanhu gumi nevapfumbamwe vakapora nezuro. Zvasiya vapora vave zviuru makumi matatu nezvinomwe nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 37,075. Vanhu vachiri kurwara vave chiuru chimwe chete nemazana masere nemakumi mana nemumwe kana kuti 1,841. Vanhu zviuru mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nezvinomwe nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe kana kuti 697,399 vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 kekutanga. Vanhu vabayiwa nhomba yechipiri sezvinokurudzirwa vave zviuru mazana mana nemakumi maviri nezvitatu zvine mazana mana nemakumi manomwe nevana kana kuti 423,474. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuitira kuti chirwere ichi chisaramba chichipararira zvakanyanya. Kuwana nhomba kunonzi kuri kuti nhetsei sezvo nyika dzakawanda dziri kuda kutanga dzabaya zvizvarwa zvadzo nhomba. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata Dr. Enoch Maida vakambotungamira chipatara chechitungwiza uye vari munyori musangano reZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland.
Nyaya yethird wave inyaya inobvundusa zvikuru nokuda kwekuti mawave iwaya anenge achiuya anenge achifungidzirwa nokutarisirwa kuti anouya akasimba kudarika zvakanga zvai zvichiitika pawave inenge yakapfuura. Muchaona kuti pakauya wave yokutanga ine zvayakaita pakurwara kwevanhu, kupararira kwechirwere uye kufa kwevanhu, asi maiona kuti nyangwe mafigiri acho anga asina kuzonyanya kukwiririsa sezvakaita pawave yechipiri. Pakaita mafigiri ekuti pazuva paikwanisa kubatwa vanhu vane utachiona hwecovid unodarika 1,000.
Ko zvatakuonawo vanhu vakawanda vachibatwa nechirwere ichi pazuva zvinorevei izvi, Dr. Maida?
Muchaona kuti munyika yedu takuwana mafigiri anodarika 200 evanenge vabatwa noutachiona hwecovid pazuva. Izvozvo zvofanira kutotipa chenjedzo yekuti third wave iyo iya inokwanisa kunge yatova pakati pedu, nokuti totarisa kuti ava vanhu vatestiwa pamatesting centers edu. Kuvaya vasina kunge vapindana pamatesting centers vanokwanisa kunge vakatowanda vaine utachiona hwecovid hwakatowanda uye vachipararidzira chirwere ichochichi.
Sei zvakakosha kuti vanhu vatambire kurudziro dziri kubva kubazi rezveutano.
Zvakakosha kuti chenjedzo iya yekuti vanhu vange vachipfeka mamaski kusanitaiza maoko nokusangofamba nje nokuungana kusingatenderwi vaterere izvozvo uye vanhu vachikurudzirwa kunobaiwa jekiseni renhomba yeCovid zvose izvozvo zvakakosha asi vanhu vanofanira kusatovarairwa zvachose nokuti zvaakuitika izvo ratidza kuti tikasatomira pachenjedzo nepakudzivirira nokuita zviyo zvose zvakatarisirwa kudzivirira chirwere cheCovid ichi mafigiriwa anokwanisa kuramba achikwira vanhu vakatanga kunyanya kurwara nokuti kune dzimwe nyika dzakapoteredza totonzwa kuti muzvipatara vanhu vatozara nevanotopinda maICU chaimo vawandisa nevari kushaika neutachiona hweCovid iwo.
Dr. Enoch Maida vakambotungamira chipatara chechitungwiza uye vari munyori musangano reZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mukuru wechitungwiza Residence Trust muzvare Alice Kuvea vamiswa pamberi pedare ramagistrate kuchitungwiza kwakare vachipomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuita zvemhirizhonga. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachitsa chikumbiro chekuti nyaya iri kupomerwa muzvare Kuvhea iraswe, rimwe remagweta avo vaFred Masarirevhu vaudza dare kuti hainganzi mhosva kuti muzvare Kuvhea vakapikisa zvaitwa nehurumende zvokupwanyira vanhu midziyo yavo, hurumende ichiti iri kuchengetedza maguta. VaMasarirevhu vati mashoko akataurwa namuzvare Kuvhea mashoko anogona kutaurwa chero nani zvake anenge asingafarire zvinenge zvichiitwa nehurumende. Rimwe remagweta muzvare Kuvhea vaJob Scala varambawo mashoko emuchuchi Zwenya ii Valovet Muringwa ekuti muzvare Kuvhea vakatenderedza video pamadande mutande WhatsApp, Facebook neTwitter vachiti hapana humbo hwekuti muzvare Kuvhea ndivo vakatenderedza video yavanonzi vaikurudzira veruzhinji kuti varwise hurumende. Asi vaMuringwa vati nyaya iyi inofanira kuti ienderere mberi sezvo vachiti mapepa ekuvapomera mhosva ari kuratidza kuti pane fungidziro yakakura yekuti vakapara mhosva yavari kupomerwa. Vatiwo mashoko ari pavhidhiyo iyi anoratidzawo muzvare Kuvhea vachikurudzira veruzhinji kuti varwisane nehurumende iyo yaipwanya zvivakwa zvevanhu muchitungwiza ichishanda pamwe chete nekanzuro yedhorobha iri. VaMasarirevhu vaudza Studio 7 kuti havaone chikonzero chekuti muzvare Kuvhea varambe vachikwekweretswa kuenda kumatare.
Tiri kuti zvauri kutaurwa nzi vakataura pamutemo asha haisi mhosva yakaparwa. Muzvare Alice vari kunzi vakapikisa zvainge zvataurwa nelocal authority kuti vada kupanya dzimba nezvivakwa zvevanhu. Izvo zvavakapikisa zvange zviri pamutemo. Saka isu tapikisa kuti kupikisa hurumende kana kuti kupikisa local authority kuti zvinhu zvavada kuti hazvisi pamutemo haisi mhosva. Ndo chikumbiro chataisa pamberi pedare. Saka taisa chikumbiro chedu state ikapikisawo chikumbiro chedu. Saka tanzi tidzoke musi wa 23 ndo patenge tichipuwa kunzwa kugurwa kwechikumbiro chedu chataisa muzvara nhasi.
Mutongi wedare vaisha nesumatova vati vachatora mutongo wavo musi wa 10/23 wekuti nyaya iyi yoraswa here kana kuti kwete. Zvichakadai vanoona nezvekusimudzirwa kwedunhu reHarare kana kuti provincial development coordinator vatafadzwa muguti vakaudza nhepfenyuro yeStar FM kuti hurumende ichaenderera mberi nekupwanya zvivakwa zvisiri pamutemo mudunhu reHarare vachiti vachashandisa mutemo weRoads Act kupwanya zvivakwa zvose zvisiri pamutemo. Mune imwewo nyaya mutauriri wemapurisa vapounyati vaudza Studio 7 kuti vasunga vanhu vashanu vanofungidzirwa kuti vane chekuita nekurava kwoumwe munhu pabhawa remutevedzeri weMDCT vaElias Mudzuri reduriro Bar and Grill. Vanyati havana kuda kutaura mazita evanhu vasungirwa nyaya nechekuita nekufa kwava Ronald Mukurumbira. Vanyati vati nyaya ichiri kuferefetwa saka nokudaro havana zvakawanda zvokutaura. Hatinawo kwanisa kubata vaMudzuri kutinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo asiri kubatika panhare mbozha yavo. Vanyati vatiwo mutumbi wemufi uyu vaRonald Mukurumbira uyo wakange wamboiswa pamusha pavaMudzuri kuzaka mudunhu reMasvingo wakazovigwa nezuro mushure mekupindura kwemapurisa. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza. Ndini Thomas Chiripasi.
sangano rinokweretesa mari pasi rose reInternational Monetary Fund kana kuti IMF rinoti upfumi hweZimbabwe hunotarisirwa kukwira gore rino nezvikamu zvitanhatu kubva muzana. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
IMF inoti izvi zvinotevera gore rakanaka gore rino kuvandidzwa kwemabasa emhando dzemoto pamwe nemabasa ekuvaka. Mumashoko ayo, mushure memisangano yakaitwa nechikwata cheIMF chaitungamirwa navadanish wegura negurukota rinoona nezvemari vamutuli ncuve, gavhuna webhanga guru munyika Dr John Mangudya, vakuru vakuru vehurumende nemakambani akazvimirira. IMF inoti kunyange hazvo upfumi hweZimbabwe hwakadzikira muna 2019 na 2020 nekuda kwezvikonzero zvinosanganisira nzara, cyclone Idai neCOVID-19, gore rino upfumi uhu huchakura. Asi IMF inoti izvi zvichaenderana nekuti denda reCOVID-19 richapararira sei munyika nekutiwo nyaya dzekubaya vanhu nhomba dzichabatwa sei. Inotiwo pane zvirongwa zvekusimbaradza upfumi zvinofanira kutevedzwa zvakaita sekubhadhara zvikwereti, kuderedza urombo pamwe nekuona kuti vanhu vagara zvakanaka. IMF inoti nyaya yekudzikamisa mari yemuno nekuisimbaradza pachishandiswa zvirongwa zvakaita seforeign currency auction system zvinhu zvakanaka chose uye zvinokurudzirwa. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr Prosper Chitambara, vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nemaonero eIMF pamafambiro eupfumi hweZimbabwe. Vatiwo chokwadi kuti COVID-19 inogona kuvhiringa upfumi.
So far that the hurumende yakaunza some kind of restrictions, tirikutarisira kuti hatipinde muthird wave sedzimwe nyika, vana South Africa vato muthird wave. Saka izvozvo zvakasaitika, economy ichafamba zvakanaka gore rino.
Vati pachine matambudziko akawanda sezvo veruzhinji vari kutambura zvakanyanya pamwe nekusamira zvakanaka kwenyaya dzeutano. Vatiwo makambani ehurumende pamwe nezvikwereti zvinhu zvinofanira kugadziriswa kuitira kuti upfumi ufambe zvakanaka.
Tine machallenge akawanda atinofanira kugadzirisa nyaya dzemainstitutions edu, mareforms anofanira kunge achiitwa kumaparastatals. Zvese izvozvo even nyaya external debt yedu yakaita kukurisa, zvese zvine zvinonanga zvichigadzirwa izvozvo kuti ikonomi yedu iwandidzike in a more sustainable manner. Saka hongu tiri kufara kuti gore rino zvinhu zviri nane pane zvazvanga zviri gore rapera.
Svondo rapfuura, World Bank yakaburitsawo gwaro pamusoro peZimbabwe ichiti upfumi hwayo huchakwira nezvikamu zvitatu nechidimbu kubva muzana nekuda kwegoo rakanaka, asi kati denda reCOVID-19 rinogona kuvhiringidza upfumi uhwo. Hurumende inotarisira kuti upfumi huchakura nezvikamu zvinomwe nechidimbu kubva muzana gore rino. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti havabvumirani nemaonero ehurumende, IMF neWorld Bank vachiti denda reCOVID-19 ravhiringa upfumi pamwe nekuunza kutambura kuruzhinji munyika.
Kutotarira kuti iite nominal growth kubvira pagore rapfuura nepatiri kuzvinezvi nenyaya yemaeffects ecovid, nokuti covid yareduce demand and covid iri kurestricta imainvestments akubva kunze. Saka where is the growth going to come from? Saka pane dambudziko remafigures esari kupostwa iwayo.
Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rokushayikwa kwenhomba yekudzivirira kupararira kwecovid-19 uye inotarisira kutambira nhomba dzinodarika mazana mashanu ezviuru kubva kuchina mwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vadzinga basa vaimbo vemutongi wedare redzimhosva repamusoro amai Erica Ndewere mushure mekunge vaonekwa kuti havachakodzeri kuti varambe vari mutongi wedare iri nekomiti yakaumbwa kuti ivaongorore. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Komiti iyi yaitungamirirwa nevaimbo vemutongi wehigh court Vasimbi Mbako Munyori wayo ari amai Virginia Mabiza avanoe munyori mbazi rezwe mutemo yakawana amai Ndewere vaine mhosva mbiri dzekutadza basa. Komiti iyi yatambidza vamunangagwa zvayakawana nhasi mangwanani uye zvichitevera kutambira gwaro iri vamunangagwa vaziisa nhasi masikati kuti vabvisa amai Ndewere semutongi wedare reHigh Court. Izvi zvaziviswa nemunyori wedare remakurukota nehofisi yemutungamiri wenyika vaMishek Svanda avo vati vamunangagwa vadzinga basa amai Ndewere vachishandisa simba ravanopiwa nebumbiro remutemo pasi pechikamu 187 subsection 8. Vamunangagwa nhasi vadomawo imwe komiti kuti iongorore mutongi weHigh Court kuvulawayo Justice Thompson James Mabikwa panyaya yavari kupomerwa yekuti vakadzikisira chimiro chehofisi yevatongi apo vakadanana nemumwe mudzimai wavaishanda naye pamwe nekumutumira mifananidzo yavo vasina kupfeka. Komiti ichaongorora Mabikwa inotungamirirwa nevaimbo vemutongi wedare reHigh Court vaMatthews Cheda. Dzimwe nhengo dzekomiti iyi Magweta anoti amai Philippa Phillips nava Chaka Mashoko. Komiti iyi yapiwa mwedzi mitatu kuita basa rayo. Zvichakadai, Judicial Service Commission nhasi yazivisa kuti iri kutsvaga vanhu vapfumbamwe kuti vadomwe kuve vatongi vedare reHigh Court. Kuti munhu adomwe kuve mutongi weHigh Court anofanira kunge aine makore makumi mana kana kudarika uye ari gweta rashanda kwemakore manomwe kana kudarika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakava mutungamiri weZambia wekutanga muna 1964 vaKenneth Kaunda vashaya nhasi vava nemakore makumi mapfumbamwe nemanomwe. Sangano renhau repadande mutande reZim Live raburitsa nyaya iyi richiti izvi zvaziviswawo nehurumende yemuZambia. Vakaunda vakava mutungamiri weZambia kubva muna 1964 kusvika muna 1991. Vamusangano vakaita nezuro kuGeneva mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanonzi vakataura nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin pamusoro pekupindira kweRussia muzvirongwa zvinotepfenyurwa mururimi rwechiRussia neRadio Free Europe. Russia inonzi yagara ichiedza kuda kuburitsa Radio Free Europe munyika iyi ichiti ikambani yekunze. Rakaburitswa neZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kana kuti ZIMVAC richiti ongororo yayakaita inoratidza kuti hurumende yakawedzera rutsigiro rwainopa kumapoka anotambura ari kumaruwa kubva pakatanga denda reCOVID-19 gore rapera. Raunza mutauro vamwe vachiti harinyatsoratidzi mamiriro akaita zvinhu mumaruwa sezvo kuine vakawanda vanotambura vachiri kuda rubatsiro. Vanhu ava vanotiwo rubatsiro rushoma ruri kupiwa nehurumende ruri kugoverwa pachishandiswa zvematongerwo enyika izvo zvinozosiya dzimwe mhuri dzinenge dzichinzi hadzitsigiri bato riri kutonga kunze. Asi vanotsigira gwaro reZimvakiri vanoti zviri pachena kuti hurumende yakawedzera rubatsiro kune vanotambura sezvo kwave nevanhu vashoma vari kuda rubatsiro. Vanhu ava vanotiwo zvakare manyepo ekuti vanhu vari kugoverwa rubatsiro urwu vachitariswa kuti vabuda mumbamani mune zvematongerwo enyika. ZIMVAC inoti kubva pakawedzerwa nehurumende rubatsiro rwayo zvikamu makumi mashanu nezvina kubva muzana zvemhuri dzinoshaya zvave kuwana rubatsiro rwezvekudya kumaruwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Tlachiwayo pamwe nevechidiki vebato reZANU-PF vaAlex Gakanje. Totanga nekunzwa kubva kuna vaHlachiwayo.
Chekutanga chatinofanira kuti nyatsozwisisa sevana vaZimbabwe ndechekuti hurumende inofanira kunge ichiita mabasa akaita seiwawa nguva dzose zvisina kutarisa kuti uyu abva kuchechipi kana kuti uyu ndokwamai vapi kana uyu ndevebato ripi. Ndozvatinokurudzira kuti vanhu vese vakafanana kana kuchinzi hakuna kunaya mvura kana kuchinzi kwa COVID. Idambudziko rinowira munhu wese sinene bato rakamirira. Ende zvakafanana zvane kuti kana ya hurumende wa hurumende yemunhu wese kusanganisira uyo asikakufariri, kusanganisira uyo asina kuvhotera asi unenge wa hurumende yemunhu wese. Chiro tinofanira kuita inonzi pachirungu parental responsibility. Chekare chekuti munyika munomu dambudziko rakaita nekuti bato rezvarupf nehurumende zvakafanana kuti hapana musauko wekuti izvi zvakuitwa nezvarupf izvi zvakuitwa nehurumende. Saka vanhu vezvarupf vanoshandisa zvinhu zvakaita sezvekutora mukana wezvinhu zvehurumende zvinosanganisira even mainput kusanganisira izvo zvaibatsira vanhu vanotambudzika.
Regai tinzwe kuna vagakanje. Vagakanje, munoti negwaro rezimva?
Maita basa igwaro rakanyorwa nevanhu vakaita inonzi pachirungu research. Iri chandafarira ndechekuti mukomo wangu ari kufunga kuti hurumende ine zvayakabatsira nazvo vanhu. Dambudziko ravo nderekufunga kuti vezvanopiefu havasi vanhu nekuti vakawana kubatsirwa. Dambudziko ravo rechipiri nderekuti vari kutaura zvinhu zvavasina shuwa nazvo. MDC anaenza haina chainotaura chekumaruzevha nekuti haizikanwa ikoko ende haiendeko. Saka iri gwaro rakanyorwa nevanhu vane first hand information. Uyu munhu watiri kutaura naye munhu ane ruvengo rwake rwaaina rwune hurumende ari kutadza kubvuma kuti hurumende yakabatsira vanhu zvisinei nekuti ndevamadhuku vezvanopiefu vevenemu. Mubvunzo wenyu wanga uri pakuti vanozvitorawo sei kuti hurumende yakabatsira vanhu nechikafu. Kana hurumende yakabatsira vanhu nechikafu ichinzi yakabatsira zvinhu vezvanopiefu, kunyaya yekuti vanhu vese vekumaruzevha ndivezvanopiefu. MDC Alliance kana vari kuonde uyo nekuyo asi ivo vacho MDC Alliance hapana ari kukomplena kuti haana kuwana chikafu. Saka mukomo wangu zvaari kutaura haasi kukwanisa kupindura mubvunzo wamabvunza imimi. Ari kupinzawo yake nyaya yekuti ingada itori topic yakazvimirira yega. Tiri kudhiskasa pamusoro pedhokumendi rakanyorwa rinotaura kuti hurumende yakabatsira vanhu kumaruzevha. Ichokwadi vanhu vakabatsirwa zvekuti vakabatsirwa ndevebato ripi hazvina pazvabuditswa as long vari vanhu vekumamisha as long vachitambudzika.
Regai tinzwe kuna vasachoya. Vasachoya,
tinenge tichida kutaura zvinhu zvakafanana asi kuti tichizosiyanisa kuti vamwe vane definition yemunhu inosiyana tichiziva. Isu tiri kukurudzira kuti vana vezimbabwe wese anozomwana wazimbabwe anenge achida rubatsiro senguva yatiri inei yakaoma kudai yekuti vanhu even vanozvitengesera zvinhu zvavo zvavanotengesa zvinoputswa zvichiitwa zvakasiyana siyana. Inguva yekuti tibatsire munhu wese anenge ari mudambudziko anenge achida kuti abatsirwe. Ngazviwanike zvichibatsira munhu wese ari muno muzimbabwe anenge achida rubatsiro rwakadaro.
Vagakanje, zvii zvingaitwa mune ramangwana kuti zvematangiro enyika zvisapinzwa munyaya dzechikafu?
Chikafu hachigone kungodonha chonzi vanhu nhonga imega. Chinotowana munhu anopa. Munhu wacho anopa apa nhongo mwana wechikoro kuti aupe chikafu. Panotsvagwa anonzi macommunity leaders. Community leader anenge ari padhuze ndikansera. Kansera wacho kana ari wezanopiefu toita sei? Totora akaruza here wemudhisi kuti ape vanhu? Ndiye anopa vanhu. Dai hurumende yedu isusu ichisarudza vanhu isingadi vemudhc. MP MDC anaenza ari muparliament vakapiwa vezanopiefu mota yavakapiwawo. Vakapiwa vezanopiefu madiplomatic passport yo vakapiwawo. Vari kupiwa zanopiefu mari allowance yayo yemapolitical parties fund. MDC vari kupiwawo wobiyana. Saka hapana chiri kuitwa nezanopiefu chekuti inosarudza vana vemudhc. Kusvikira nanhasi tinorekognaiza kuti MDC alliance ipolitical party inoexista ine pamurumo bati iriko. Saka handisi kuona papoliticize asi kana muchiti chikafu chiite zvekudonhedzwa ndege dzofamba dzodonhedza panapa vanhu vanhonga vega yobva yaenda panext vanhonhonga vega tobvisa macommunity leaders.
Regai tinzwewo navasachoya, zvii zvamungakurudzira kuti zviitwe vasachoya kugadzirisa dambudziko ramasimudza irori?
Chikafu ndo chirikutoshandiswa kanezano kukabhena makore ese aya ndozvavanoita zvuma inputi ekurimisa chingava chikafu zvingava zvakasiyana siyana zvinouya mumacommunities especially kumaruzevha. Ndozvavanoshandisa vachizvibvira kuti kana ukasa kudai MDC tiri kunyima chikafu, ukasa kuti takati tiri kunyima chikafu, iwo masabhuku iwawo hakuna kana sabhuku anoda zanupf nokuti sabhuku andabudiriro munyika. Asi nenyaya yekutyisidzirwa nekuvhundutsirwa ndo saka muchizoona senge munofunga kuti masabhuku anosapota zanupf. Inyaya yekuvhundutsira, regera kuvhundutsira vanhu muone zvinoitika.
Vagakanje, mashoko enyu ekupedzisira.
Chichemo chemukomana uyu chekuti zvinhu zvehurumende zviri kupolitisaizwa nezanupf. Nhani ndifunga kuti chichemo chiri kuenda kuhurumende. Ende hurumende yacho yavari kuchemera ndeipi? Ivo vasingabvume kuti hurumende iripo yacho iconstitutional. Saka zvinonetsa kana une chichemo chausingazochiveda kunani.
Ava vanga vari vechidiki vebato rezanupf Alex Gakanje. Manzwawo zvakare kubva kumutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance Patrifo Tsachiwayo. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare nestudio 7. muchirongwa chewomen's round table na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai emuZimbabwe munguva ino yeCovid-19 pamwe nezvimwe zvakakosha muupenyu hwavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawwwvoashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.